manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhensi emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mahadhi mumwe wevatevedzi vemutungamiriri wenyika vaDavis Marapira tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesawo gwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEzra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. VaTerence Gutuza mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyereve zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemo yavakavaka muna mucheke. Notiko zvino zvatotipa dambudziko kuti mvura muna mutirikwa haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nokuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazviita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 2 kurengi kuvhara kwakaita mvura navamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setyphoid. Saka isu hatingachimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhambo rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhensi emuno.
Takaupgrade kuye muna mucheke river to support mvura inoirigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musummer season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1,000 tons chinoenda mugmb yamasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wheat iri over 1,500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi vanoda kuchikafu. Ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu. Vanoda mvura yakazara muna mutirikwi ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi. Asi chikafu hakuna chinoerera namutirikwi chichienda. Hamuna chikafu mutaundi.
Meya waguta remasuingo, wakulen maboke vati, wakaona gwaro iri ku office kwavo, uye varikuda kuita hurukuru na wabara pira, nezwe nyaya iini.
Gamchira chichemo chakatogwa nevagari, maerano ne kufako kakaitwa mvura, umusoro, inofamba ni mcheke river. Na vamara pira isuse kanzuro tishaweza kutitaore nao asi inenya kuti mvura isuse kanzuro atina right especially pa mvura inenge chifamba iri mugwizi ino kontrolewa nezinwa saka tishangoweza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu kutingotaura navo tivo kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongo vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichierera ndo mvura yanozoenda muna mutirikwi ndo mvura yanozodzokazve chimwe kuvagari saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvingo United Resin and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
nezvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hazvingave chinhu chakanaka kuti vagari vashayiswe mvura nenyaya yemunhu hwana anenge akabhuloka mvura uko achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaperenzi shiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMaun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibvumirano chokutanga ndechatinoti muchirungu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva. VekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana, vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe, vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri inyaya dzezveutano, kutyidzana nyaya dzezveutano, kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba, kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda. Atinoti malow cost housing anotingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanonetseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka, dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokukurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko, tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development, yekuti tigadzirire mitambo yedu, tivakiridze mitambo, tiikwenenzvere iende nezvepamusoro nyaya yamba dzemasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu, avanoshanda tinoshanda sei. Pane kumwe kwokuti ava munhu akanoshanda ukovo chichinoitika, akanoshanda uko chichinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Sika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda, munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko. Botswana TV tatoisa chibvumirana chacho nhasi chikati pachatotanga kushanda nhasi zvokuti patatichosainirana ZBC yanga ichiwana feed yayo kubva kuBTV zvichibva muchibvumirana ichocho.
Munyori mukuru mubasi rezvekuritswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare kumhau asi vachipa pfungwa dzavo vanoongorora nyaya dzezvaupfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutungana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEcoZimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBuffington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Bumbiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food, zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vanoda kutora zvitupa asi madhiski arikungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti taane madiski akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane. Because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment ini semukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburitsa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza huori.
Zvinonakira kuti vamwe vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana cheni munhu asina kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzakapinda mukombiuta paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho unowanda ukambotenga. Tinotenga takawanda. Ukatenga ndisina chitupa ndogona kuenda pano ndosiya kundodzokera futi ndotenga ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipewo vapa chitupa chako chambotenga nofanana kuti hamunhu ambodesa ambotenga.
Vadzizai mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chichiita giu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa munhu paachiita zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Vakauya handiti takanzi munhu akauya neID yake handiti tombuka mubhuku obvanya nai patii tuikurwa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uya ambotenga kuti haana. Ndivodongoti iwacho kana wakuuya kuzoita risechi yavo tozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoisatiaukaaisitongotiangozvichenesa kuti tiabvunze rupfu akaenda kutozoti nenge akauya akatenga upfu matiro dzedu ndaya.
Hupfu hwerola mil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobhuroka kare yePacific Gas and Electric, iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na 2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remaDemocrats muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yokusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika, achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump munambudzi. Kunetsana kuri pane vaviti bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwetiraka tiuri yavahwende vaHarrison Ngomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi, vekuti vagarisa vari ipapo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi vari parimandi vakadebesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaisa nini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro chai chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka, ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo darei varegedzi vozovadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa, tipei zvakare nemukana, asi iyo mukana yakapiwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsonyanyaya zvakanaka, nekuti kunyange iri pachena kuti anofanirwa vachingonzi vachidhiswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika vozovadaidza.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
hanti chongo chapuwa mpye mvuru na hafati na kuta pasi chuma maskati. Asikutika kwa mtu kuita. Sanda kutika pasi kutari bozi nyenge ya kajika. Kutiku na kuhili. Mchunga ngadi yangu kwa chongo chapuwa hivyo. Wawu hindi gawaji sinu mbukwa. Nikutika kwa tiku kuita hivyo sinu. Pasi mtuari ya katuwa kwa matete udiza. Hawa katuwa kwa wasi kwa sabita. Kusimunguka kwenye kwa wangu na kuhenga. Kana nita kwa wabenja nimba yao. Kana kumilikia mwuri yao. Chiseishi wakabatuko ndi na takundi ni rumendi. Sikasiku wana kwenye nyenge ya kachina kudaru. Na hibira wangu chayo. Tuzo kwa hibu chukunzi. Wa asita wapa. Tawa simungura.
So kuona kwenyu munona sekuti zisha gadri suwele pa muno zekera na mufuru.
So kuona kwenye kwa nadari. Katunga nye sinya ya. Nisida iti chasu kuda kufadza rumendi. Tuona sikuwa msimungura kwa msimungu. Achuwe za machari edu anabuhu nila sakanaka. Mutungu wangu tuunga nyaya. Anicha sila tuwa. Kama tuwa mda kubuta. Utuweta si. Mwambine ya kajika kufu na kwenye.
Abo vange vari wanoona nezwe mutemo mu MDC wa Innocent Gonese. Vari parunare kwa Harare ne Studio 7. Zvichakadaro batore MDC riri kupomera. Batore MDC riri kupomera mapurisa mhosva yekurapa mbidza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemutevedzeri wechigaro webato iri vaJob Skala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away from what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to police general headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the officer commanding district, they don't have a prerogative of advising us. The misangano zunende swa kuma district, kune ato utuma officer commanding district kandu ma regulating authority. Duo anuita shemi kutuwa unzu kune misangano. Saka isusu se police general headquarters atizo udzu ine ma regulating authorities jese zvinoitika ikokoko nokuti vane masimba ava vakapiwa na commissioner general nehurumende.
And pane ve Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, ndiro kwandaita isusu kupolice headquarters atizive zvinoitika kuma district. Kunze kwonge tatotaurirwa newe kuma district kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika but kuti tiri isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maerano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr. Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further
deepened the funding crisis.
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marizinesi haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete. Parizinesi reterevhizheni, Dr. Tai vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati board iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. Vasettlement Chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti board iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati bhodhi ravo richahidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukota rezvemari vamutulimwiwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorera chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.